sokuziwa kwenye uso sezilabo lethe support network sisiwa kha yokuthanda kutaura kuti ongoro yanga kamira ose nezuro pataka sangana zvakare ne press kuchivapa umbovo kuti zvakanga taona zvanga zvakamira sei. Takatarisa mareports esabuda nhasi uno ndati mini takatarisa mukati mawo ese ari kutaridza zvakanaka zvakaitwa neZimbabwe, zvakanaka zvakaitwa neZEC, achizotarisawo zvakare zvisina kunaka zvakaitwa nenyika yeZimbabwe negavhumendi yeZimbabwe maererano nemaelections iwawo, uyezve zvisinawo kunaka zvavakaongorora kuti zvakanga zvaitwa neZEC zvavanofungidzira kuti zvaifanira kunge zvakabuda nedzimwe nzira. Tikuona kuti maripoti acho ese ane madimbimbira maviri iwawo ari kutanga achitaridza kuti zvipiko zvakanaka zvakaitwa. Tikatarisa vari kutaurirawo nyaya yevoters roll kuti voters roll yedu inenge yatisiyanei nevoters roll ya2013 inenge yatinakei kupfuura ipapo.
Tiri kunzwawo vamwe vari kutaura taura vachiti mune dzimwe nzvimbo manga muchionekwa muine mavhoti akawanda kudarika evanhu vakanyoresa. Mati mambosanganawo nezvimwe zvimiro zvakadai here mamuri kutenderera muchiona zvazviri kuita?
Isu tichiri kutarisa maripoti edu ari kubva kumaobservers edu akasiyana-siyana tichionawo kuti mune nzvimbo idzo dzedzo dziri kuratidza kuti dzakavhotwa nevanhu vanowanda vakawanda. Maobservers edu vanga vari paground vanotiwo kudi nazvo. Takatarisa mastatistics maregistered voters kuconstituency uyezve neavo vakazovhota